Tingati tirikushanda tirikudzidza zvinongo batana nzika zvese ipapo. Nekuti chikamu chatave ichi chefellowship chave chikamu chemaexperience. Hatingati kana tiri kumusha vamwe vanovati mainternship aya kana kuti maattachment. Saka kunoku takuswededzwa pedyo pedyo nana mazvikokota vari muindastry medu. Sesu tiri vatori venhau tiri kunge tichimhanya tiri muno Washington DC tichitorawo nhau tichiona kuti zvakamira sei kuru sei vana mazvikokota ivavava vanonga vari maeditor vanenge vachitarisawo basa ratiri kuitawo kuZimbabwe. Ndo zvakaita hurumende yeamericawo neIREX vakaona kuti basa ratiri kuita kuZimbabwe rinokwanisa kubudirira, vakatibatanidza nevanhu vakarerekerawo kudivi iroro. Saka pane zvakawanda zvatiri kudzidza tingati muchirungu maskillsiwo ekutiwo kana tadzokera kumusha tinokwanisa kunoita kuti mabhizimisi edu ezvemedia akwanise kubudirirawo.
Zvii zvaungati wadzidza iko kuno kuAmerica zvauchanopakurirawo vamwe kumusha, uyezve kana uri kumusha unenge uchishanda kupi?
Kana ndiri kumusha ndiri kuve ndiri director webhi vesanamel. Saka vesanamel iri kuve ichita nezvenhau dzevana vechidiki. Nekuti takaona kuti mainstream media hainyanyova pacoverage vana ivava pashomani apo pavanobudawo mapepanhau kana mumaredhio imomo vanenge vari mavictims kana kuti vari mafaces enhamo nezvakawanda zvinenge zvichinzi zviri kunoita muAfrica kana kuti muZimbabwe. Saka ndiwo basa randinenge ndichiita ndiri kuZimbabwe. Ndakatarisana kusouth west kwakakumatebeland north kwenyika yedu yeZimbabwe tiri maofisi dari muhange.
Zvii zvimwe zvaungati wadzidza imo muno zvauchapakurirawo nyanya vana vechidiki vaunoshanda navo kuZimbabwe?
Chandakadzidza chechimwe chandiri kunotora ndechekuti tiri kuona kuti kuZimbabwe nyange tichiita zvevana bhati hatisinganyanya vapa mukana wakanyanyisa, tachingovati up on up kuti vataure nyaya dzavo kuti nyika inyatsoziva kuti chii chiri kunetsa vana. Unoziva mazve muZimbabwe mune nyaya dzemadrugs, mune nyaya dzakawanda dziri kunetsa, bhati vana hatisinganyatsovapa mukana. So pati kuzokera kumba toda kupa space yakakurisa kune vechidiki kuti vanyanyotaura nyaya dzavo varivo pachavo, isi tichingokocherawo tiri mumativi so that kuti vana vanowana platform yakanyanyisa. Chechipiri chandakadzidza kunoku ndechekuti nyaya dzetechnology chaizvo chaidzo kunoku dzinotogwa zviri siriasi. Shuro yangu ndeyekutiwo nyangu vamwe vatori venhawo vandinoyanana navo ndinge nchivadzidzisawo zvandakadzidza.